manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo zvita 25 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichifumba kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Iko zvino tokupai zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Igurizwa Mwari rakazvininipisa akazviita munhu. Saka nesuwo tinorangarira nezuva irori kuti zvingaita sei kuti pakurarama kwedu tive vanhu vanozviisa pasi.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose kupemberera zuva rekisimusi.
Tiri kubhebha zvikuru kune dzimwe nyika vana China, vana Europe nana America. Saka as long as pane imwe nyika pano pasi ine chirwere cheCovid-19, hatizive kuti chirwere chogona kuputika zvakare muZimbabwe.
Vanhu voyambirwa kuti vangwarire kubatwa nechirwere cheCovid-19 icho chopararira zvinotyisa nekuuraya vanhu kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechikristu vakawanda muZimbabwe nhasi vabatana nevamwe pasi rose mukupemberera zuva rekuzvarwa kwemwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vachitaura kumuzinda wavo weVatican kuSt Basilica kuRome, mukuru wekereke yeRoman Catholic Pope Francis vashora zvikuru vanhu vanokudza pfuma yepanyika vachisiya kubatsira varombo nevana vadiki. Vati mazwa ekutanga epanyika aJesu akaratidza kuzvininipisa sezvo akaberekerwa mudanga rainge rine mhuka. Pope Francis vatiwo nekuda pfuma yepanyika vamwe vanhu vave kutanga hondo. Vashorawo nyaya yekushandisa kisimusi sezuva rekuunganidza pfuma. Mukuziya nezvezuva rekisimusi tabata Dr. Kenneth Mutata, mukuru munyaya dzezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches.
Zuva rekisimusi vazulu rava kureva zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana kuvanhu vakasiyana vanenge vachiita zvemabhizimisi. Izuva rakakosha rokutengesa zvinhu zvakawanda nokuti maprofits anga akawanda. Saka kune vamwe izuva riri commercial, kune vamwe izuva rokuonana nehama nokufambirana nokugara vanhu vachifara vari pamwe chete nehama dzavo.
Ko kuva Kristu zvinenge zvichifambawo sei?
Kuva Kristu hongu zvese izvozvi zvinhuvo zvakakosha, asi kumukristu iri zuva rekurangarira kuti Mwari wakarangarira vanhu akauya akava pakati pavo. Izuva rokurangarira kuti Mwari wakarangarira ukama hwake navanhu akauya akaita munhu, akagara pakati pavo akava hama yavo asiwo akava mudzikunuri wavo. Saka kuva Kristu izuva rakakosha zvikuru nokuti ndiro zuva rinoponewa Ishe wedu Jesu Kristu, anova ndiye unogadzira gwara rokusunungugwa kwedu kubva pazvivi napamasimba ose akaipa anoparadza upenyu hwavanhu.
Makore ano pasi rose tiri kuona kuti vechidiki vashoma ndova kuenda kumakereko. Mungadi kuvapa kurudziro yekuti vaite sei?
Wongu vazulu vanhu vakawanda havachakoshesi zvikuru kunobva nhoroondo yezuva rekisimusi. Asi zvakakosha kuti vanhu vachidla nokupembera vachimwa nokufara nehama. vasakanga mwa kuti zuva iri rinobva kupi nokuti zvinobetsera kuti risashaiwa chiremera charo chokutanga kana vanhu vachidavo kuripa imwe significance vanogona kuita but zvakakosha kuti naivo vechidiki varangarire kuti izuva Mwari ravanozvipa naro kuvanhu.
Vanhu vanenge vachitarisirwa kuti vaite sei apa?
Izuva rakanaka kuti tirangarire kuti tingazvipawo sei pane zvose zvatinowana, tingagovana sei nevanenge vasina, pamindangariro yedu yose tingazvininipisa sei, tingazviita sei kuti tisazvikukumadza zvikuru, nokuti iri zuva Mwari raakazvininipisa akazviita munhu. Saka nesuwo tinorangarira nezuva irori kuti zvingaita sei kuti pakurarama kwedu tive vanhu vanozviisa pasi, asi tichitsvaka nzira dzokuti vose vakatafwa, vose vari muutafwa, vawane kusununguka kwavo. Iyo original significance kana kuti mavambo ezuva hongu rinogona kushandiswa nedzimwe nzira, asi tinofanira kuti tipote tidzokera kumavambo iwawo kuti rirambe rine simba raro.
Avo vanga vari Reverend Dr. Kenneth Mutata, mukuru munyaya dzezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland. Tichiri panyaya yezororo rekisimusi, tatumira zvikumbiro kune vemapato ezvematongerwo enyika kuti vataurewo zvavanofunga. Vapindura vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Ngonzora, avo vati:
Makadi muri yeZimbabwe, ndinokushuvirai zororo rekrisimusi rakanaka uyezve risina njodzi. Tinokumbirisa kuti ava vanochaira dzimotokari vachaire zvine hanya, uyezve mukombe ngatiuite mushoma patinenge tiri mumigwagwa yedu iyi. Tinokumbirisa zvakare runyararo patinenge tichifara nehama dzedu neshamwari. Nguva yekrisimasi inguva yekufara, haizi nguva yekuratidzana mangoromera. Ndinozviziva kuti muri yeZimbabwe tiri kutambura nekuti tichadyei paChristmas pacho. Tine hurombo kuti zvasvika pakadai, asi zivai zvenyu kuti gore rinouya hurumende yenyu itsva inotungamirwa neMDC iri kuuya ichagadzirisa matambudziko ari muno munyika. Takatarisa zvakanakira ruzhinji. Zvizhinji tichataura gore rinouya, asi pari zvino tinoti farai paChristmas. Happy Christmas munhu wese, ndatenda.
Vamwe vatumira mashoko mumiriri weNorton vatemba muliswa, avo vativo:
Ndinoda kuti ndipe mufaro wangu kune mhuri yeZimbabwe, nchiti fambai zvakanaka mumigwagwa, mukwezo kwamunenge muri farai zvakanaka futi zvakare, nekuti nyika inoda vene vayo vangari vapenyu kuti inge ichiramba iri nyika. Imi ndimi vene venyika vese maZimbabwe. Saka ndinoti kwamuri, tambai mitambo yese murinyararo, kana wamwawo zvanyanya shamwari yako misa, taura naye kuti umwe asadhraivhe amwawo panofurikidza. Ndinoti Mwari ngave nemi, ngatirambe takabatana tichidanana tichikudzana pane zvese zvatinoita. Saka pandinoti kwamuri semumiriri weNorton constituency, ndichiisa Norton mberi kuti Merry Christmas kune vagari veNorton, Happy New Year. Ndichizoisa munhu wese nenyika yese yeZimbabwe pasi rese kuti Merry Christmas.
Topinzira nekunzwa kubva kumutungamiri webato reDemocratic Party vaurai Zembe.
Mashoko angu kumhomho yorudzi rweZimbabwe ndeyekuti kunyangwe zvazvo gore ra-2022 raakundoguma tiine misodzi pamatama yokurarama nokuda kwamatambudziko mazhinji abata rudzi rwedu nenyika yedu, ndinoshuvira kuti tive nezororo rekisimusi rino mufaro norunyararo. Kubva pane zvatinokwanisa kuunganidza izvozvo, sezvo chinhu chomufaro chicho chatinofanira kuti tigare nguva nenguva tichishuvira kuwana.
Tinotenda kune vose vakwanisa kutumira mashoko pazuva ranhasi rekisimusi. Tichiri panyaye zororo rekisimusi, tatumira zvikumbiro kune vemapato ezvematongerwo enyika kuti vataurewo zvavanofunga. Vapindura vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Ngonzora avo vati:
Makadi muri yeZimbabwe, ndinokushuvirai zororo rekrisimusi rakanaka uyezve risina njodzi. Tinokumbirisa kuti ava vanochaira dzimotokari vachaire zvine hanya, uyezve mukombe ngatiuite mushoma patinenge tiri mumigwagwa yedu iyi. Tinokumbirisa zvakare runyararo patinenge tichifara nehama dzedu neshamwari. Nguva yeKrismasi inguva yekufara, haizi nguva yekuratidzana mangoromera. Ndinozviziva kuti mhuri yeZimbabwe tiri kutambura nekuti tichadyei paKrismasi pacho. Tine urombo kuti zvasvika pakadai, asi zivai zvenyu kuti gore rinouya hurumende yenyu itsva inotungamirwa neMDC iri kuuya ichagadzirisa matambudziko ari muno munyika. Takatarisa zvakanakira ruzhinji. Zvizhinji tichataura gore rinouya, asi pari zvino tinoti farai paKrismasi. Happy Christmas munhu wese, ndatenda.
Vamwe vatumira mashoko mumiriri weNorton vatemba muliswa avo vatiwo:
Ndinoda kuti ndipe mufaro wangu kune mhuri yeZimbabwe, nchiti fambai zvakanaka mumigwagwa, mukwezo kwamunenge muri farai zvakanaka futi zvakare, nekuti nyika inoda vene vayo vangari vapenyu kuti inge ichiramba iri nyika. Imi ndimi vene venyika vese maZimbabwe, saka ndinoti kwamuri tambai mitambo yese murinyararo, kana wamwawo zvanyanya shamwari yako misa taura naye kuti umwe asa drive amwawo panofurikidza. Ndinoti Mwari ngave nemi, ngatirambe takabatana tichidanana tichikudzana pane zvese zvatinoita. Saka pandinoti kwamuri semumiriri weNorton constituency, ndichiisa Norton mberi kuti Merry Christmas kune vagari veNorton, Happy New Year, ndichizoisa munhu wese munyika yese yeZimbabwe pasi rese kuti Merry Christmas.
Topedzira nekunzwa kubva kumutungamiri webato reDemocratic Party vaurai Zembe.
Mashoko angu kumhomho yorudzi rweZimbabwe ndeyekuti kunyangwe zvazvo gore ra2022 raakundoguma tiine misodzi pamatama yokurarama nokuda kwamatambudziko mazhinji abata rudzi rwedu nenyika yedu, ndinoshuvira kuti tive nezororo rekisimusi rinomufaro norunyararo kubva pane zvatinokwanisa kuunganidza izvozvo, sezvo chinhu chomufaro chicho chatinofanira kuti tigare nguva nenguva tichishuvira kuwana.
Tinotenda kune vose vakwanisa kutumira mashoko pazuva ranhasi rekisimusi. Vaimbova gurukota rinoona nezveutano Dr. Henry Madzorera varikurudzira hurumende kuti itange kuongorora zvakasimba kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, vanhu vasati vatanga kufa vakawanda sezvave kuitika kunyika yeChina. Nepfenyuro yeBloomberg inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 million vabatwa nechirwere ichi muChina mumazuva makumi maviri ekutanga emwedzi wazvita chete. Zvipatara zvemunyika iyi zvinonzi zvazarisa uye mitumbi yevanhu vakawanda iri kupiswa. Hurumende yeChina inonzi hayo iri kuvanza uwandu chaihwo hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi. MuAmerica munonzi matangawo kupararira imwe mhando yeCOVID-19 inonzi Omicron subvariant XBB. Kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kubayiwa nhomba dzeCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Madzorera vanoti panguva ino yezororo rekisimusi negoredzva vanhu vanofanira kugarawo vakangwarira kuti vasatapurirwa chirwere ichi.
COVID-19 ichirimo muZimbabwe, tichiri kuona macases mashoma pano nepapo, uyezve vhiki imwe neimwe tinoona mareports okuti pane vanhu viri vatatu kana vashanu vakashaika nemhaka ya COVID-19. Saka hatifaniri kurivara. Ngati rambei takasimudza gadhi yedu kuti tisaite zvokufutiwa nechirwere ichi. Tiri kubhebha zvikuru kune dzimwe nyika, vana China, vana Europe nana America. Saka as long as pane imwe nyika pano pasi ine chirwere cheCOVID-19, ngatizive kuti chirwere ichogona kuputika zvakare muZimbabwe. Tinoziva mbiri yeCOVID-19 yokupanduka panduka ichiita mastrain manyowani. Iyoyo ndiyo inoitisa kuti chirambe ichidzoka. Chumbeta ngechafa chodzoka zvakare.
Saka sei zvakanyanya kukosha Dr. Madzorera kuti vanhu vangwarire munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva.
Nguva ino yekisimusi nenyuwere. Inguva zvakare yatirikugamuchira hama neshamwari kubva kumhiri kwemakungwa kubva munyika dzakatipoteredza. Vanouyawo vane zvirwere zvavakatakura. COVID-19 ndo chimwe chazvo. Saka ngatiwedzere matanho atagara tichitora. Personal hygiene. Nyaya dzokugeza maoko. Paduku paduku munhu wageza maoko nemvura nesipo kana kusanitizer. Ngatiregei kuita low our guard panyaya yepersonal hygiene. Ngatichenjererei masuper spreader events ose.
Ende api hai, mungapa muenzaniso.
Michato, mariro, nezvimwe zvakadero, nemabiko atiri kuita pano paChristmas.
Zvii zvamuri kukurudzira vanhu kuti vaite.
Saka tiri kukurudzira kuti ngatiregei kumirira kuti paiswe mutemo wokunzi takuita lockdown. Hei takumanikidza vanhu kupfeka mamask. Takumanikidza, aiwa, ngatingopfekai mamasiki tisina munhu atimanikidza. Ingove tsika yedu yongoziva kuti mazuvano, kusvikira chirwere cheCOVID-19 chaenda, kungopfeka masiki kunokubetsera, kwete kuCOVID chete, asi kune zvimwe zvirwere, vana flu, madasti nezvimwe zvakadero, masiki inobetsera. Toda kukurudzirawo hurumende futi, rimwe problem yatinayo ndeyekuti hatisi kutreka chirwere chedu, epidemic yedu hatisi kuitreka tichinatsa kuziva pairi.
Nechikonzero chei?
Nokuti hatisi kutesta. Vanhu vazhinji vanouya vachingorwara nemaflu-flu nezvimwe zvirwere zvingangorerekera kuCOVID. Havasi kutestiwa nokuti hapana ari kurwarisa. Tinofanira kuziva kuti izvo pavanhu vauya vane maflu-flu nezvimwe zvakadero, soro pahuro and so forth, mitsipa ichirwadza, vangane vavo vane COVID. Testing inofanira kuva free nokuti vanhu they can't afford testing.
Sei zvakakosha kuti hurumende inge ichiziva kuti chirwere ichi chiri papi nekupota ichiongorora vanhu sezvamuri kutaura izvo.
Kuti titreke chirwere ichi, tikaona mafiga akukwira, vanhu vasati vatanga kufa zvakanyanya, vanhu vasati vatanga kurwara zvakanyanya, tobva taisa matanho. Kwete kumirira kutange tafutiwa nechirwere, tozoisa matanho. So ndokurudziro yedu hurumende, please make sure kuti maisa matest kits mumaprovinsi nemadistrict ese. Tinasa kufollowa statistics dzedu zvinotibetsera.
Raimbova gurukota rinoona nezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. Tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru webazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO vaTedros Adhanom Ghebreyesus vati vari kutarisira kuti mugore ra2023 zvirwere zviri kupararira pasi rose zvinge zvapera. Vati gore ra2022 range rakaoma zvikonzerwa nezvirwere zvakaita seCOVID-19 iyo yauraya mamiriyoni evanhu pasi rose. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichivimba kuti mava nezuva reChristmas rakanaka. Nhasi tine vafundisi vana vane mashoko avanoda kugovana nemwi. Mufundisi Oliver Mandisodza, taurai nevatereri vedu.
Kazi vaiwadiwa vatereri, mufaro wangu kukwazai mose vari muZimbabwe nezvizvara zvezvimbabwe zviri pasi roshe. Tasangana zvekudai panguva yatiri kupemberera Kisimisi, patinorangarira kuzvarwa kwashe nemuponesi wedu Jesu Kristu. Pandotenda kuti vazhinji vari kutora mukana uno wekuzorora kumabasa nekushanya nekuwana nguva nehama neshamwari dzavo. Asi soko rangu randoda ngokukurudzirai nderekuti tiri kufara kudaro, ngatisakanganwe chinhu ichi. Nyaya yangu iri kuna Luke chapter 18 patinotaura nyaya yezvinhu zvakanga zvakarasika. Ndotenda kuti munoziva Mose nauye mwana muparadzi akakumbira pfuma yababa vake akaenda kundoiparadza. asano shika paka rangari wanda kudzoka kuna baba wangu ndino kumbira ruregero ndino yanane na baba wangu so ndotenda kuti Christmas inguwa yekuti tiyanane inguwa yekuti tivane chatinga pembera tiri pamwe chete semhuri Mwari wekudenga wakuitiri zvakanaka tinotarisira kuti Mwari vanoamba kuchipfudzirai mberi nekukusimudzirai pazvose mukomborerwe nashe mufambe zvakanaka ngatityei Mwari ngatiremekedzei Mwari ndatenda hangu Mwari wakuitiri zvakanaka
Nasi zvakare tina mufundisi Fatima Garikai vachitaura nesu vari kuMissouri muno muAmerica.
Regai ndikukwazisei mose ndichiti muzita rababa neremwanakomana neremweya anoera. Regai nditore mukana uno kuti makorokoto makorokoto nekusvitswa mukati merimwe gore ratiri kupemberera kubarwa kumwanakomana. Wamwari mukati meupenyu hwedu ndanga ndiri kucherechedza mukati mekubarwa kumwanakomana wamwari panonyorwa panoitwa zvinyorwa pananga ndiri kuita tsakurudzo ndinoona kuti patestamendi yekare chizopinda mutestamendi itsva panonzi mwari vane nguva yavanombonzi vakamboita kunge vakanyarara vakaramba vakati zvinonzi hakuna masoko akanga ari kubva kuna mwari anoera akanga achinyorwa hapana chakanyorwa mukati menguva iyi asi hazvireve kuti panga pasina zvakanga zviri kuitika ndanga ndiri kuti maitiro avo mwari vanoita kunge vanonyarara vanoita kunge havanzwe vanoita kunge havasi kuona ndiwo muitiro wamwari asi kana mwari vachizenge vosimuka voga pachi garo havangosimuka nje vanosimuka vaine zvikomborero vanosimuka vaine mhinduro vanosimuka vaine mhinduro dzinogutsa munhu wese ndanga ndiri kuti mukati megore patiri kupemberera ngatizive kuti kuna tenzi vanoona kuna Jehovha vanorangarira mwari ndomuitiro wavo vanoita kunge vanyarara asi mugore rino regai ndikuvimbise mwari wedu havanyarare mwari wedu ndimwari vanorangarira
Aleluya, aleluya, makadiko mose vana veZimbabwe anokwasai ndimufundisi moyo. Ndiri kuno kuZimbabwe ndinokushuvirai Christmas yakanaka kuti dai Mwari akakurofadza imwene kufara mukati mezuva rakadai kukosha reChristmas. Izuva rinofadza, izuva yatinozva kuti hamanisha Mwari dzinenge chifara dziri pamwe chete. Saka ndinoti muropafadze mose vana baba namai vanasekuru nambuya vana tete vakomana vasikana mukomborerwe. Pose pose pamuri nyishadza Jehovha dzigare nemi chikumbira zvemwari kuti dai akaropafadza vana vakwe vafambe zvakanaka mukati mumugwagwa tinozva kuti vakawanda vakashana nesimba vakaita zvakasiyana siyana vamwe vari kundofara vamwe vachindochete nekuroorana saka ndinokurudzira kuti Christmas yegore rino ive yakanaka uye futi zvino kuvazve negore rakanaka ra 2023 nyishadza Jehovha mwari dzikuchengetedzei dzikuropafadzei dzikurwirei
tochipedzisa namufundisi David Simango.
Kwazuwai vatereri vedu Studio 7 tinotenda mwari akatichengeta mugore rinora 2022 radai kugadzirira kupera tinonamata kuti mwari akomborere mose munofamba mudzimba dzenyu nepamuchasangana nehama neshamwari paChristmas muchipembera muchengetwe namwari mwari akuitire nyasha pakufamba muchengetwe namwari pane zvose zvamunoita mufambe munyasha dzamwari tinonamata zvekuti mwari ave nemi patiri kugadzirira kupinda mugore ya 2023 rive gore renyasha dzamwari rive gore rokuchengetwazve namwari tinokumutenda mwari wakatipa chipo chinokosha chaiye mambo wedu Jesu Kristu wakatifira pamuchinjikwa kuti upenyu hwedu hurarame mwari ave nemi mwari akuchengetedzei akurwirei akukomberedzei munyasha dzake tozosanganiswa zvino kuda kwake muzita raJesu amen
ini ndini tanono kawande ndichiti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezororo rakanaka
tinotenda tanono kawande uye tinoda kupa kutenda chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemuimbi munyaradzi munoda wafa
vakawanda vanomuziya achiimba achiri mudiki diki kurupa television apa. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 Munya.
Ndinotenda zvikuru mukoma wangu mukoma Blessings Zulu. Ndinotenda ruzhinji rwakateerera ruri kumatimana akasiyana siyana irino pasi. Ichichi ndinokutenda zvikuru.
Nhasi izuva rekisimusi mukoma Munya. Mungade kupawo mashoko ekuti kudii kune veruzhinji.
Ndinongoti very Merry Christmas to you all. Dai Mwari varamba vachikuitirai zvakanaka muzororereri ratiri. Mwari varamba vachingokuchengetedzai. Muzvichengetedzewo imi. Musazonyanya kufarisa zvinoita kuti murasikirwe neupenyu kana neutano.
Aiwa, tinotenda nemashoko iwaya. Regai tichimbotarisa kunyaya dzemumhanzidzi. Pane damba refu idzva ramakabura, rinonzi damba refu iri.
Damba refu iri tikaributisa muna November. Damba refu iri rinonzi Munyaradzi. Rine matracks iwo anokwana kuita 10. Nepatazoisa bonus track yechi11. Paalbum iri takaimba nevaimbi vakasiyana siyana anonzi paya pachirungu macollaborations. Takabatsirwa nemuimbi nemukurumbira anonzi Obed Chari. Takabatsirwa nevanoimba ndiye Gucci Foston vanonzi vekubata kwake Coral Group. Takabatsirwa zvakare nevaimbi vachiri kusumukira pano mumukomana anonzi iye Tendai Chiodha. Pane imwe futi track ndikabatsirwa nemunin'ina wangu anonzi Onsa Munoda Wafa. Saka rine makolaborations akasiyana siyana. Imwe yachona track takabatsirwa nemurume wekitioni anonzi Lucky Chikuwa wekuzecisi vazhinji vanomuziva from way back. Saka rakazara nemakolaborations, rakazara nenyasha dzaJehovha.
Ndedzipi dzimwe nzimbo dziri padamba refiri?
Masongs ari padamba refiri anosanganisira Kambo, karatidza kutotanga kutambirwa zvikuru, kanonzi Makamika. Pane Kambo futi zvekandakaita naObed Chari kanonzi Ndaona Mwari. Pane Kambo kanonzi Skero kandakaita neyoung brother yangu yandaichataura anonzi Onsa. Pane Kambo kuti kanonzi Mweya Mutsvene kandakaita naLucky Chikuwa wekuzecc. Saka ndoo dzedzimwe dzedzimbo dziripo padamba refuiriri chaii.
Saka riri kutambirwa sei damba refuiri?
Ndinotenda Mwari zvikuru nekuti damba refu rakatanga kutotambirwa risati rabuda. Pataiita mashow chitempla matracks acho navanhu vairatidza kuritambira. Patakariitira mutambo wekurigashira waanotiya pachirungu launch, rakatambirwa zvikuru. Tine vamwe vakauya vakatiitira zvakanaka zvikuru kusanganisira kuwanawo pfuma nepano panyika. Ndakawana masitendi ndikatengawo nemari dzinoita sekuti dziri nani. Mushure melaunch riri kuratidza kuti rapinda munyika. Vanhu vese vari kurinzwa vari kuratidza kuitira zvakanaka naro vari kuratidza kuropafadzwa. The feedback is very positive. Saka tinongotenda Jehovha.
Vanenge vachida kukubatai vanokuonai papi chaizvo?
Isusu hatinesi kuwanikwa. Tine Facebook page redu rakanzi Munyaradzi Munoda Wafa. Vanokwanisa kutibata ipapo. Vanokwanisa zvakare kundibata panhamba dzedu dzenhare dzinoti +263 inova kodhi yedu yemuno muZimbabwe 779-090-803 +263-779-090-803.
Aiwa, tinokutenda izvikuru mukoma Munya nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutenda izvikuru mukoma wangu mukoma Blessings Zulu nekutirangarirawo panguva nepazuva rakaita seiri, zuva rekubarwa kwaKristu, zuva reKristu.
Manga makateerera kumuimbi Munyaradzi Munoda Wafa muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.